Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri.
Nhasi rasvika gore Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine. Muhondo iyo inonzi nenyanzvi dzeupfumi yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvaibva kunyika mbiri idzi. Vamwe vagari vemumaruwa kumatunhu akasiyana emunyika vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo apo dutu mupengo Tropical Storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza. Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vanosvika muKenya mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi rasvika gore Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine. Muhondo iyo yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yechikafu, mafuta edzimotokari, fertilizer nezvimwe pamwe nekuvhiringa dzidzo yevana vakawanda vaita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Hondo iyi yakawedzera nzara nekutambura kune vazhinji munyika. Sezvo Zimbabwe nenyika dzakawanda vaitenga gorosi, zvikwanisiro zvekurimisa pamwe nemafuta edzimotokari kubva kunyika mbiri idzi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hondo iyi yakaometsera vanhu muZimbabwe.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri kuti vafambise zvinhu zvavo uye kuti vagadzire zvinhu zvavo. Saka naizvozvo takaona mutengo ichikwira nekuda kwehondo iyoyi.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamborega vanhu vachitambura, zvinofadza kuti nyika yave kukwanisa kurima gorosi rakakwana zvekuti haichanyanya kurarama negorosi rinobva kunze. Kana sangano reUnited Nations rakabvumawo kuti hondo iyi yakavhiringa zvinhu munyika dzakawanda panyaya dzechikafu, izvo zvakazoita kuti masangano akaita seAfrican Development Bank abatsire Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $25 million mukutsigira mabasa ekurima. Gore rapfuura, Zimbabwe yakavhota ichipikisa chisungo cheUnited Nations chekuti Russia imbomiswa kuve nhengo yesangano iri nekuda kwekurwisa kwayo Ukraine isina kudenwa, uye nezuro haina kuvhota pane chimwe chisungo chekuti Russia ibude muUkraine. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe kutsigira Russia, iyo vati muitiro wayo unopesana nezvisungo zveUnited Nations, zvakaipa. Dr. Zembe varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pevanhu vakawanda vemuZimbabwe vaidzidza kuUkraine.
Maitiro eRussia haasiwo, haapindirani netsika yedu yomuZimbabwe, haapindirani netsika yeUnited Nations, uye haana magumo akanaka okuzogarisana murugare. Totoona kuti magumo achatozouya pakutaurirana vanhu kwete kuparadza upenyu kwavanhu nezvivakwa nefuma zviri kuitwa neRussia muUkraine.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati bato ravo harifariri hondo uye vashorawo hurumende nekutsigira Russia.
Anotaura kana ari kuRussia anotaura achivasapota, kana abuda mari nezvimwe akutaura tichawesa.
Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi kana womutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa, sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mumwe wechidiki muzano PF vaPeter Matangi vati Zimbabwe inyika yakasununguka nekudaro inozvidzana nevainoda. Vati Zimbabwe inomira neRussia nekuti nyika iyi yakamirawo neZimbabwe payakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira.
Kupera kwazvo sekuvimbisa kwakaita vaPutin vakatitsigira zvikuru panguva yatakanga takaiswa pamasanctions aripona nhasi neAmerica kuti tisabude muUnited Nations tichaona paita New World Order ichava nekukosheswa kwekuzvitonga kwenyika dzakasiyana-siyana.
Mumwe mubereki ane mwana akavhiringwa nehondo kuUkraine, Michael Moyo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo ari kupedzisa zvidzidzo zvake ari kuBritain. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti akazopedzera zvidzidzo zvake kuKenya kune imwe yunivhesiti yaidyidzana neyunivhesiti yaaidzidza kuUkraine. Mutungamiriri weZimbabwe National Students Union vaBenoni Ncube vanoti havana ruzivo rwekuti vana vaidzidza kuUkraine vakafamba sei uye varipi, sezvo hurumende isiri kubuda pachena pamusoro penyaya iyi.
Hatitozivi semunhu wese kuti takamira papi nenyaya yemastudents edu ari ikoko neari kuuya kuti ari kuuya sei iyezve ari kupi. Hatisi kutopiwa information iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFriedrich Shava vati vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemumaruwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika vanoti vabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo apo dutu mupengo retropical storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza, vachiti vanotyira kuti hurumende haina kunyatsogadzirira kuvabatsira. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekumaruwa ava vanoti kunze kwekufambisa mashoko eyambiro kuvagari, hapana chimwe chinooneka chiri kuitwa nehurumende kudzivirira njodzi yedutu mupengo iri risati rasvika. Vanogara munzvimbo dzakadzikira vanoti dai hurumende yatanga chirongwa chekufana kubvisa vanhu munzvimbo idzi pane kungovaudza kuti vazobva kana mvura yave kunaya. Mumwe mugari wekwatamandai kuChipinge mudunhu reManicaland, vaEdward Chagonda vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachigara mudzimba dzemapango nemadhaka dzisina kusimba idzo dzinogona kupazwa nedudu mupengo iri.
Nokuti isu titotyira upenyu hwedu nekuti tiri kunzwa kuti kune Fred achauya dutu mupengo riri kuya remhepo. Manje kwatinogara kumaruzevha kunototyotya ikoko, vamwe vagara mudzimba dzemadhaka, vamwe dzemapango dzisina kusimba. Saka ingadai hurumende yakasina kubvisa savanhu kune vari kugara kunhu kwakakunhu kwakaderera kwavari ikoko.
Vamwewo vanoti hurumende yaifanira kunge yakatanga kare chirongwa chekubvisa vagari munzvimbo dzinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richarova zvakasimba vakada sevanhu vakwegura nevakaremara. Izvi zvatsinirwa navarwo nechikwenhere vemumusha wekwazano mudunhu remasvingo avati hurumende haifaniri kumirira kuti dutu mupengo ritange rasvika yozobetsera vanhu, vachiti rubatsiro runogona kuzosvika vanhu vatopera kurasikirwa neupenyu kana midziyo.
Hatina tarisiro kuti hurumende nezvainokwanisa kuita kuzheko kutoti maNGO vanokwanisa kuuya vakabetsera kuti vanhu vakwanise kugara vato zvokuti timirire kuti uye zvasingaiti dai zvanga zvichitoita vanhu vaidai vakatobviswa kutotanga kana nezuro chaiko vachiiswa nzvimbo dzakakwirirawo provhaidwa nechikafu nezvimwe zvinhu.
Nezuro hurumende yakazivisa vanhu munyika kuti vana vechikoro mumatunhu achasvikwa nedutu mupengo iri rinenge rine simba vasaende kuchikoro nhasi. Matunhu aya anoti Manicaland, Masvingo, Matabeleland South, Harare, pamwe neMashonaland East neMashonaland West. Asi mumwe munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati kuvhara chikoro chete hurumende isina kubvisa vana muzvikoro zvavanodzidza vachigarapo zvinoratidza kuti haina kurongeka. Vachiti izvi zvinogona kuita kuti vana pazvikoro zvakadai varasikirwe neupenyu sezvakamboitika mugore recyclone idai.
Yagara yangotaura kuti vese vari muzvikoro zvebhodhi zvinogona kunge zviri muwei yecyclone. Zvagara zvangoita sekuti vana vanzi vabve muzvikoro imomo nekuti toziva zvakaitika kausuluwanga kuchipingo. Vakazosangana nedambudziko rekuti mahostel mavaigara nemabuilding akandonomokerwa usiku, vana vakakuvara pakatosvika pakufa vamwe vana.
Mutauriri webazi rezvekutongwa kwematunhu rinotungamirira bandiko reCivil Protection Unit munyika vaGabriel Masora vakurudzira vagari kuti vasabatire hura maoko vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kuvabatsira.
Hurumende tinoda kuzisa kuti taisa urongwa wakati wandei kuitira kuti nyika yagadzirira kubatsira avo vangangongana dambudzikonzerwa nesevhere tropical storm Fred. Tiromba tichikurudzira madzishe edu kuti asivise vanhu nezvetropical storm iyi. Tinokurudzira zvevanhu vagare mudzimba kana kuchinaya sayambuka nzizi dzakazara uye vanogara kunzvimbo dzakaderera vaende kune dzakakwirira.
Kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatoisa padivi nzvimbo dzichange dzichizoiswa vanhu vanenge vasangana nedambudziko rinenge rakonzerwa nedutumupengo iri mumatunhu ose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika mumashoko aro nhasi rakurudzira vagari mumatunhu mashanu kuti vagara vakagadzirira dutumupengo iri vachiti ranonotswa asi riri kuwedzera kusimba uye rinotarisirwa kusvika munzvimbo yechipinge kumanicaland munguva dzekuma 3 mamba kwedza. Bazi iri rati dutumupengo iri riri kuwedzera simba sezvo mhepo yaro yanga ichifamba nespidi yemakiromita 110 paawa imwe chete 110 km, ichitarisirwa kuzosvika munyika yave kufamba nemakiromita 120 paawa 120 km paawa. Sangano nenhau reAssociated Press rinoti Tropical Storm Freddy yasiya mvura yakawandisa kwazvo yanaya munyika yeMozambique nhasi. Dutumupengo iri rinonzi rasvika mudhorobha reVilanculos riri kumahombekembe kwenyika iyi richimhanya makiromita 130 paawa yoga yoga 130 km paawa uye riri kutarisirwa kuwedzera mwando. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vasvika muKenya nhasi mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Amai Biden vari kutarisirwa kushanyira masangano nezvirongwa zvine chekuita nemadzimai nevechidiki, kutaura nezvekufambiswa kwemari mumabhanga nezvemamiriro ekunze nezvimwewo. Vasati vasimuka kubva kuNamibia, amai Biden vaita musangano nevechidiki vachizeya nezveutongi hwejekerere. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvare Mo Blessing Makawa, vanoti vafadzwa zvikuru nekushanya kwaamai Biden uye vane shuwiro yekuti nyika yeZimbabwe ivewo neutongi hwejekerere kuitira kuti iwanewo vashanyi vakadai vanozobatsira mukuunza rutsigiro kuzvirongwa zvinosimudzira madzimai pamwe nevechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye namuzvare Makawa nezvenyaya iyi.
Kushanya kwamai Jill Biden muno muNamibia ndoona sekuti chinhu chakanaka because zvichasimudzira nekukurudzira madzimai emuno neyouth nevana vemuno kuita mabasa akasiyana-siyana. Vachabatsirika munzira dzakasiyana-siyana, like nhasi vaenda kumacharity homes. Pane inonzi Hope Foundation, is a non profit making organization inoona nezvekuchengetwa kwevana vanerera nevanoshaya vana vakadaro.
Munoona kuchizobatsira here madzimai nyanya sekutaurwa kwamaita kuti nhasi maona vachienda kunoshanya kunzvimbo dzevanotambura uyezve vachitaura nevechidiki?
Ndoona sekuti zvichabatsira especially kana zvikaimplimentwa zvakanaka. You know, mahurumende dzedu dzemuno muAfrica panoitika zviitiko zvakadai, kana paine mafunds wanenge areleaswa wakashandiswa nenzira dzakafanira, ndinoona sekuti zvichabatsira zvakanyanya.
Tombotarisa kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe chiri imomo muNamibia, zvii zvamunoshuwirawo kuti zviitikewo kunyika yeZimbabwe takatarisa zvatiri kuona zvichiitika izvi pashanya mai Joe Biden?
Ndinoshuvirawo kuti dei nyika yedu yeZimbabwe taiwanawo rubatsiro rwakada kuita sairworwo from maEuropean countries, especially area yemayouth. Ndinoona sekuti youth yedu yasiyana ama 2000 asiyanawo neyouth dzimwe dzaiviko kare. I think vari kumiga, they need to be empowered. Dzimwenguva dzenguva ndosaka muri kuona kuti vana vaakutena into drug abuse, alcohol abuse. Pampachona kushaya zvekuita, havasi empowered sekuva empowered kwataive tiri. Munoziva kuti kudhara vana vaiti vachikura pampacho chero dai akatadza chikoro aiwanirwa zvekuita, vamwe vaisona, vamwe vaiita hudhwik, vamwe vaiita zvakangosiyana siyana. But these days vatosiyana, unotongoona kuti zvasiyana.
Zvii zvingaitwa nenyika yeZimbabwe kuti vawanikwewo vachiona kushanya kwakadai?
Inovagadzirisa panhau yedhemokrasi kuti vanhu vasangotye, vasangofile kuti inzvimbo yekuti vanhu vanombunyikidzwa, vanhu vano like zvauraya even industry yemunyika medu. Mainvestors, they are not free to come into our country.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvaremo Blessing Makawa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuVindhoek kuNamibia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanonzi vasangana nevekereke dzechipostori vari pasi peurongwa hwevapostori for economic development. Musangano uyu unonzi waitirwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatendi ava vachinzi varatidza chido chekuti vange vachipindawo muzvirongwa zvine chekuita nebudiriro yenyika nekuchengetedza rusununguko. Richinyora padande mutande reTwitter, boka rinoona nezvekuburitswa kwemashoko emutungamiri wenyika rePresidential Communications Zimbabwe rati vamiririri vemapostori ava vakumbirawo kuti mutungamiri wenyika vaumbe bazi rinoona nezvezvitendero reMinistry of Religion.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakati nemusi wechina uchazivisa nezvezvirango zvitsva zvinobata pese zvichatemerwa Russia uyewo nerubatsiro ruchawedzerwa kuUkraine. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nhasi padande mutande nevatungamiri venyika dziri mugungano reG7 pamwe nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Vamwe varimi vefodya mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema nekuparadzirwa fodya yavo iyo yanga yoibva nemvura ine mhepo nechimvura mabwe. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Mvura ine mhepo yakanyanya pamwe nechimvura mabwe iyo yakanaya nesvondo kumatunhu madiki anoti Hurungwe, Makonde nezvimba yakaparadza fodya nezvimwe zvirimwa. Kunyange mvura iyi yakaparadza zvimwe zvirimwa zvakaita sebhinzi, chibage nedonje, kuparadzwa kwefodya kuchaita kuti varimi ava varasikirwe nemari iyo vaitarisira kuwana. Kuparadzwa kwefodya uku kwakasiyana nekunoitwa zvimwe zvirimwa sezvo fodya ichityorwa mashizha kubva padzinde, zvinozomanikidza kuti varimi vakohwe fodya isati yanyatsosvika uye zvinoita kuti vasawane mari yavanotarisira. Mumwe murimi akaparadzirwa fodya yake ndivatekshuwa Magora vanorima kututi kumakonde. Vamagora avo vainge vasina kuzvidzivirira kunjodzi dzinowira varimi kuburikidza nekutora insurance yefodya yavo vanoti vakarasikirwa nefodya inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamagora vanoti vave kumanikidzwa kukuwa fodya yavo isati yasvika sezvo yakatyorwa.
Mvura yakawanda. Yakawanda zvokuti ukaona ikatsuka semarovera ayakaita ipapa pamvura ikanaisira nezuro. Mvura iyi hayanga iri right.
Kuwanda kwemvura uku kunonzi kuri kukurumidzisa kutsukisa fodya yese nguva imwe chete sekutaura kwavalengton Chidhakwa ava vanorima vari kumakonde zvakare.
Pozoti uipisire manje upanozonetsa noti nzvimbo yaronga wagadzirayo ndeyekuti ongoziti hano ndikatyora mashizha tu ndichipisa ndinokwanisa kupisa hectares. Asi kana fodya yazeibva sezvizvi zvimanje haisisina kuti izvo utamira kutora tutu unonga wakuita yeye yava neti pabhunu ripingi yekuti unonga wakutongopurura yese inenge yangu ibva kuti ukwanise kuchengetedza.
VaChidhakwa vanoti kunyange zvakadaro vanotarisira kuti fodya yavo ichatengwa nemutengo wakanaka unodarika madhora mana ekuamerica pakirogiramu kana kuti US $4.
Ndezvatanga tiri kutarisira chazvinokuti fodya iyi yanga yagezwa fete zvekuti kana mubhani iri kubuda zvakanaka zvamaona payapa. Saka tanga tiri kutarisira pamwe ichi inogona kutengwa nepraisi yakanaka.
Mumwe murima asiri kufara nekuparadzirwa zvirimwa zvake ndivamunei madhasi ava vakaparadzirwa donje ravo iro rainge rave kuita maruva.
Zvinomuka semaona ndanchiita sanhasi kukotoonika. Ndatobva kumunda ndakatongodoka chaizvo.
Panyaya dzekutorera zvirimwa zvavo insurance, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo kana mvura ine mvura mawe. Vachiti nekuda kwedambudziko iri varimi vanofanirwa kuchengetedza chirimwa chavo kuburikidza nekutenga insurance.
Fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo, chivhura mawe nemoto. Pamusana pedambudziko iri varimi vanofanira kugara vaine insurance kuitira kuti kana vachinge vawirwa nedambudziko remhepo, chivhura mawe kana moto izvo zvinoparadza fodya nenguva diki diki zvikuru, vawanewo mubhadharo unoita kuti murimi akwanise kudzokera munda zvekare kana kusarawo nechouviri.
Asi amai Jiti vanokurudzira varimi vefodya kuti vatsvage makambani asingavabire mari yavo, vachiti vanogona kushanda nemasangano anomirira varimi.
Pamwe varimi vazhinji kunyanya varimi vadiki vanorima vasina contract vanoramba kubhadhara mainsurance aya pamusana pedambudziko ravanowana kana voda kupuhwa mari iyi nemhaka yokuti vanenge vabatana nemamwe makambani anotsotsa varimi. Ndinokurudzira varimi kuti vatange vaongorora makambani aya vachibatsirana nemafarmers unions kana nevanomirira mainsurance companies aya. Chinhu chinorwadza kuti murimi abhadhare insurance ozotadza kubhadharwa kana awirwa nedambudziko.
Fodya ndicho chirimwa chinounza mari yakawanda munyika kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Fodya inounza mari inoda kusvika pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica munyika. Kunaya kwemvura inoparadza kuri kutyirwawo kuti kungangoitika zvakare nhasi kana mazuva ari kutevera, sezvo vanoongorora nezvemamiriro ekunze vari kuti pane dutu mupengo rinonzi Tropical Storm Freddy richapinda munyika richibva kunyika yeMadagascar. Varimi vanokurudzirwa kutorera zvirimwa zvavo mainsurance kuitira kudzivirira kurasikirwa nemari kana zvakaparadzwa nemamiriro ekunze nekuda kwekuwanda kwemvura, kushayikwa kwayo kana mamwe matambudziko anosanganikwa nawo mukurima akaita sezvirwere netumbuyu zvinokanganisa mbesa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kichi waza Friday my darling, waza Friday msebenzi upogine, waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Ata Madzimba nemagitare achinzi Vigo. Ata ane kambo kaanoti kari kunetsa mazuva ano kanonzi Zvichanaka, kanosanganisa musambo wezim danzo nehip hop. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Nguva
tija zumbo wanana kushika tapi na maguwa nekuti baby wewe wakanga
usinga. I like music since I was primary, so ndo kwa naka tanga za umbri mkwaya, but shekutu sonyato kuita shei music, shekuta kutule kuwete and so forth, jazo zina kapeza all level.
So wa bereki waiti wakudipa makatanga kurula magitari?
Wa bereki wakati ungondi chende rati ndite shei music, kakato shari rati ita shei music.
Iyo mumanzu wenyo kutambiri wa seye mwanu?
Enini ndo iba hip hop, net dance, si hip hop ndo ya ndri kunyanyo kudi kurekoda. Panu wa kufarida, nisati ndanyanya sowa na marketing ya wakwana, mbewana marketing ya kata same studio 7 kan market Amazon ndopa nchaona dana wakutambira same
matambudziko amuno sangana na onda api
kama challenge za tongo sangana na wakurekota chao zungu wanyato wana finance ya kwa na wakurekota tukarekota matrix ya takuansa kudi kumaketa obviously tutaka wakurekota hii wakurekota wano rima kutuzo yoko wana maria kurekota jai jai mama wani nekzo wana ozu mashoja kututu otisi gano nitino imba ndopa rukine pandoma challenge
Pamwe ndichaita muvoni pane vandaimbopimba asi handichato zvione handichadembopimba
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
yana ndadbata anondiwana pa Facebook Castro Vigo even pa YouTube my account YouTube Castro Vigo TikTok Castro Vigo number 0779013877
mune mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu here
maweza ningangoda ngopa vachada kunge support I won't disappoint underscore meter the music I'm producing more and more and more and more and watch out for me I love you my friends chero musati makundis but I love you and watch out for me Vigo
chitipaiwo wani kamunoda kubuda nako mudariro tumbokati chwa
kamboka ndoda kuti ndibude nako mudariro ndoda ndofara song Chichanaka that's my best favorite song hip hop song Chichanaka that's my song
yo Vigo yo baby wangu wana yako na nguva Zumbo wana na kushika tapi na maguwa Nekuti baby wewe Wakanga usinga ndide Wakanga usinga ndide Uchitia ndikufite Uchina utavame Nasinda funga kumira Lirudo anichade Nasinda funga kusia Waindi wana ngetaka baby Wana bawa kamu ndi chete di Chawa ingo da chete kuchka mari Uchindi sega za konesha mari Anicho believe amuruto Amina zozi no icha waso Anicho believe amuruto Amina zozi no icha waso Baby wewe Wakanga usinga ndide Wakanga usinga ndide Uchiti andi kufite Uchina utavame Nasinda funga kumira Virudo andichade Nasinda funga kusia Baby wangu Wana ya kwa nanguwa Achicha zombo wanana Kushika tapi na mugula Pamwendi chaita mufoni Pane wanda ingo
Apo mange mchinzwa kambo kanonzi zvichanaka kakaro wana ata madzimba rema gitare anonzi Vigo mkomana wechidiki manzwa hurukuro ya taita na yangari parunare kuarare tinokupai zve chimwe chirongwa chema gitare nemusi wechishanu svondo rinouya Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa gore kwehondo iri pakati peRussia neUkraine Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana kutumira wa mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Sezo, nguva yedu ya pera, titarise hii, misoro ina uzeduza nasi jakare. Nasi vagare vemumarua, newe kumatunaka siana siana mnyika. Bochema nere kuchikira kurasikirwa neupenyu pamwe nemudziyo nekuda kwedutu mpengo riri kutarisirwa kupinda mamgwana mamba kwedza munyika retropical storm Freddy mudzimai wa mutungamiri wenyika yeAmerica va amai Jill Biden vosvika mukinya murwendo rwavari kushanya tabata svika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Uthathele lithuba lokubonga uEvans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 Nhlolanja 2023 ngokeyino kuMeje Saidi. Endabeni zethu namhla. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Unkosikazi Jill Biden umkamongameli weMelika ufike kwele Kenya namhla kuhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Africa oluqale kwele Namibia. Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezithiyeneyo zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa ingozi yezulu elilethwa isivunguzane se-cyclone Freddy. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Impi le isidale inhlupho emazweni amaningi agoqela ele Zimbabwe okuvezwa ukuqansa kwentengo yokudla eyamafutha ezimota imvundiso yefertilizer kanye lokuphazamisa izifundi ebezisemakolijini alelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezombusazwe abagoqela abebandla elibusayo eleZanu PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abanengi umhlaba wonke jikelele hachi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Believe Gawule isiphatha amandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani baya asebeyibona ukuthi hayi lapha isithelelwa ikakhulu iChina le North Korea. Zingangenela iChina le North Korea lapha entweni le. Kuza kugcina sokuphuma into esiyibala sithi third world war. Third world war iza kuba khona nxa into le ingasabanjwanga kahle. Kodwa ke okukhona ukuthi kade sikhangelele ukuthi enqe mhlawumbe bona China bengancedise ukuthi bekuthi kube le ceasefire kukhulunyiswane ukuqedwe impi yeRussia. Kodwa ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i-third world war ingalumatha ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele so kuyingamazwe alwisana lelizwe elilodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela kwese kuvuka i-third world war.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana uStalos Siziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula, ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke awe Russia le Ukraine ngenxa yokubana iUnited Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe amabili ehluphene kungabi lokuzwanana sothi nasibona ngani into eqathekileyo ukubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi ke eseUkraine le Russia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia leUkraine iba ngokuthi intengo yamafutha awe petrol le diesel aqonge kakhulu lapha eZimbabwe ongela amagetsi siyakwazi ukuthi ama-industry amaningi asebenzisa i-diesel nxa ungela amagetsi. So uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele.
Ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kuba ngele ukusilela kwengqoloyi elizweni.
Kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempi leyo ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia leUkraine. So ukungazwani kwabo kumbe impi leyo iba ngenjalo ukuthi singabe lengqoloyi eneleyo.
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhayinzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe Uthi impile yenze eZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana kuzilimela ingqoloyi. Limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala. Iningi labo babefundela ukuba ngodokotela, omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo. Imizamo yokukhulumisana nalaba bafundi yehlule, oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa ngegama loba ukuthathwa amazwi umane wathi sewasuka e-Ukraine. Lumsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi, njengoba umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile. Kodwa ngomnyaka odluleyo eZimbabwe livote liphikisa isinqumo se-United Nations sokuthi eRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela ele-Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezigoqela iMatabeleland South zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Freddy. I-Cyclone Freddy esukele elwandle lwe-Indian Ocean yedlula eMadagascar leMozambique isiqonde eZimbabwe. Uhlangothi olupha usizo lapho kulo monakalo elizweni owe-Civil Protection lukhiphe umbiko luxwayisa uzulu ngoCyclone Freddy. Umphathintambo wezokuthulwa kwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uthele intatheli zindaba ukuba uhulumende uselungise indawo eziqintini ezijiyeneyo lapho abantu abangayacatshisa khona amakhanda nxa bengahlaselwa lizulu leli. Kodwa abanye bathi kabakholwa ukuba uhulumende ulungisele okwaneleyo ukumelana lengozi engadalwa yileli zulu. Uhlangothi lwezomkhathi luthi uCyclone Freddy ulakho ukuhlasela ezabelweni ezinjengeMatabeleland South lezisempumalanga yelizwe. Uzulu ukhuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ngoba lesi sivunguzane siza lomoya olosiqubu esifika amakhilomitha alikhulu lamachumi amabili ngehola 120 kilometers per hour. Unkosikazi Jill Biden ufike kwele Kenya namhla lapho amukelwe unkosikazi Rachel Ruto emagcekeni endizamchina eJomo Kenyatta International Airport. Iphephandaba leStandard libika ukuba unkosikazi Biden uza kwethekelela indawo ezimbalwa eziqhuba inhlelo ezisekelwa ngeMelika, njalo lezinye ezigoqela ezokuchayelana imali ukulondolozwa kwezemvelo labesifazane labatsha. Ufike kwele Kenya ngesikhathi amazwe asempumalanga kuzwekazi le-Africa ebhekane lendlala esabekayo. Ukhangelelwe ukuba uzaxoxa lomongameli William Ruto ngodaba lolu, njalo langobudlelwano belizwe lakhe lele Kenya. Uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngomgqibelo. Unkosikazi Biden obekwele Namibia lapho ancome uhulumende kamongameli Hage Geingob ukhanya ethakazelela kakhulu ukulondolozwa kwelungelo loluntu langokuthuthukisa abesifazana lamankazana. Lokhu ngokwesithathu ukuba ethekelele kwele Kenya. Okwamanje ngokwakuqala ukufika kwakhe elizweni leli selokho kwabusa umkakhe umnumzana Joe Biden wele Melika. Omunye wabalandela uhambo lolu ngumnumzana Effie Dlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Uhambo luka First Lady weMelika luhle kakhulu, luqakathekile njalo. Angafika endaweni kwenza ukuthi amehlo omhlaba akhangele kulelo lizwe. Ngakho ke bekuzaba kuhle ngabe ufinyelele kwelaseZimbabwe. Kwavela kahle kamhlophe ukuthi kambe abantu amalungelo abomama, indlala lakho konke lokhu kuyisima kanjani, bekuzanceda kakhulu. Kodwa njengoba kubuswa kabe kangaka eZimbabwe kungela budlelwane leMelika, kwenze ukuthi angenelise ukuthi eze kwelaseZimbabwe. Kodwa bekuyabe kuyinto enhle kakhulu ngokuba bebezabona lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi nansi yandawo esingahlanyela khona izimali. Kodwa ke nxa ingavakatshela iZimbabwe ngabantu abalohlonze abanjengo First Lady weMelika, kwenza ukuthi izinto ezicakathekileyo zihlale zicatshile. Ubeza khulisa i-terrorism, ubeza khulisa i-investment, ubeza khulisa njalo ubudlelwane ngendlela enkulu. Kuqakathekileke ukuthi iZimbabwe yakhe ubudlelwane lamazwe anjengabomelika ukuze abantu abanjengabo umama uBiden bakwazi ukufinyelela kwelaseZimbabwe noma bevela kuwapha amazwe baphakamise indaba yeZimbabwe yaziwe ngumhlaba, ibukwe ngumhlaba, kumbisolwe ilungiswe ngumhlaba kungakonakali kakhulu.
Baba Ncube, singathi uhambo lukankosikazi Biden lulakho yini ukuthi luveze ukuthi izwekazi le-Afrika libhekane lani?
Kakhulu uhambo luyancedisa kakhulu ukuthi abantu bangaphandle kwamazwe babe lolwazi lokuthi kwenzakalani ezwekazini le-Afrika, ikakhulu kulawo mazwe lapha azafinyelela khona, ngokuba lapha ahamba khona imisakazo yamlandela kuyo yonke indawo. Ngakho kuyakwazi ukuthi akhulise amalungelo abomama, akhulise amalungelo abantwana, akhulise amalungelo e-free and fair election, akhulise amalungelo okudla, akhulise njalo isimo selizwe, aveze lokho okuhluphayo lalokho abangabe sebekwenze kahle. Ngakho ke bekuzaba into enhle kakhulu ukuthi afinyelele elizweni elinjengale yaseZimbabwe, ngabe bekulobudlelwane obuhle obokuthi akwazi ukufinyelela khona. Ngoba bebeza kwazi kangcono ngeZimbabwe, beza hamba lapha lalapha nababona indlala, babona izinsizi, babona ukuthi bangancedisa ngayiphi indlela laba bafisa ukuncedisa, babone futhi lalaba abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi bangahlanyela ngapi. Kube sekubonakala njalo lapho okuphumelele khona nxa kule ndawo lapho eziphumelele khona. Lanxa nje vele zingekho eZimbabwe indawo ongakhuluma ngazo ukuthi kule ntuthuko, ngoba izinto zime kabi kakhulu. Kodwa ukuhamba kwakhe, ukufinyelela kwakhe kuzwekazi le-Afrika kuyayinceda kakhulu i-Afrika. Isifiso yikuthi afinyelele emazweni amaningi kakhulu okwedlula la afike kuwo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu, ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF.
Khona vele nje kufuze ubana ngabe amazwe wonke adinga ukudlelana kulobudlwangudlwangu lobu obenzakalayo. Ngikhuluma kanje, so umbuso kababa uBiden usufuna ukuzidonsela esigabeni sokubana sigcina sisiba lombhuqazwe wamazwe wonke owesithathu esubiza ngesiNgisi sithi World War III. Kwezinto ezingamelanga zikhwabithe zona lezi. IMelika njengoba iyi-superpower njalo yona ithuthukile kakhulu, kumele ibe ngamanye amazwe adinga ukuhlanganisa abantu lokuhlalisana ngokuthula lokuhloniphana phansi lapha emhlabeni. Ngoba yikho phela okudingekalayo ukubana sithuthuke, kube le mpumelelo development ibuya nxa kulokuthula lokuhloniphana lokuzwanana. Sike sikhale ukuthi ngabe vele bayakwenza.
Ye, nxa sisikhangela babajuma pho-ke ukubuya kukankosikazi Biden kuyaguqulani?
Ukubuya kukankosikazi uJill Biden e-Afrika ezokhangela, ngizwile ubana ukuthi uzokhangela isimo sokudla ebantwini be-Afrika, inhlala kuhle yabantu lento ezinjalo. Sekusithemba ke kubana kona usezayenza imizamo yokuthi kona i-America ibisusa izijeziso zama-sanctions emazweni anjengathi lapha eZimbabwe lamanye amazwe lapho abajezisa khona, ngoba kuyafanana izijeziso lezo ziyenza khonokhu abuye ezokhangela, ziyenza ubana ukudla kungeneli, ziyenza ubana umkonomo ungathuthuki, ziyenza ubana abantu behlale befuna ukudlongulana, okuyinto engamela ngiyenzakale nxa kungabantu abathakazelela ukuthula lokuthuthuka. So akube yisifundo azabuyela laso sokubana ayotshela umkakhe uJoe Biden ukubana peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. Kusitsho ubana ukuthula kuqala ngami, kuqala ngawe, kuqala ngabantu bonke sibambene.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU-PF ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kulandela ukunanzwa kosuku lwabatsha mhla ka-21 Nhlolanja, abenhlanganiso yamantombazana abephusheka girl babelohlelo lokuthanyela belondoloza ukuhlanzeka esibhedlela sempilo kobulawayo. Abasakhulayo laba basebenze lezinye inhlanganiso zamantombazana bethanyela lokukoroba kumawodi okulaliswa izigulane. Bacenta phandle babutha lezibi kulesi sibhedlela. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda usipha lolu daba.
Abephusheka girl babambisane lenhlanganiso yabo ngene ze 24 Academy labe Green Earth Waste and Recycling bathiya isibhedlela sikhangeleka. Ukhosazana Makhosazana Ndiweni ngephusheka girl uchaza ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembo sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Enzananzelelo ukuthi impilo isibhedlela esikhulu lapho abantu abaningi abavela endaweni esijene abalethwa khona nxa ukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukhangelane lezimpila kahle.
Uyaphambili ecizelela ukuthi inhlanzo yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenza ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefit from us.
Omunye wabatsha bekulumkhankaso ke esibhedlela sempilo ngunkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besimncedisa ngokudobha amaphepha, silatsha utshani, lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathe emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile noma besingela okuningi, but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa nkosazana Aletha Nyathi.
Sayasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amawadi. Sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasiwo malunga ephusheka labe nurses 24 engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, Eagle Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapho.
Omunye wabaphathi wesibhedlela sempilo sikhuthaza mfundo Solwayo Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaliphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudinga lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi senze impilo kahle yabantu bethu, siyigcine sisebenze kuhle. Abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha benyokulisana lezidakamizwa, abasekhulayo bephusheka girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela yokutshengisa abanye babo ukuthi kuningi ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa kulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Chisasibanda.
Okwamanje kasizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika lisola kakhulu isinqumo seziphatha amandla zakwele Sudan esokukhulula umalwecatsha womhlaba wonke oqokiweyo uAbdel Rauf Abu Zayed. UAbu Zayed owagwejwa ndawonye labanye bakhe besetheswa icala lokubulala inxusa yakwele Melika uJohn Granville lesizalwane sakwele Sudan uAbdel Rahman Abbas ababesebenzela inhlanganiso ye-USAID eKhartoum ngomnyaka ka-2008. John Granville wayele minyaka engamachumi amathathu lantathu ebulawa ngomalwa becatsha laba ngesikhathi senza inhlelo zentando yabaningi kanye lokubusa eze USAID isekela isivumelwano sokuthula esagqiba impi ende phakathi kwamaqembu esizwe seSudan. U-Abdel Abbas owayele minyaka phose engamachumi amane 39 wayengomunye wamalunga awokuqala awogatsha olubona ngokupha usizo lapho kube lo monakalo olwe-USAID esabelweni seDarfur. U-Abu Zayed wetheswa icala lokuphatheka ekubulaleni laba bantu wagwetshelwa ukulengiswa. Mhlaka 23 kaZibandlela lonyaka, inkantolo ephakemeyo i-Supreme Court eye-Sudan yamkhulula. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Ned Price uthe inkulumo yabakole Sudan eyokuthi umdeni wako Granville sowaxola ngamanga. Sithi uhulumende wele Sudan ngasebenzise zonke indlela zomthetho azenelisayo ukuntshintsha isinqumo sokukhulula uAbu Zayed ambophe njalo. Esipha umbiko obhaliweyo uSamantha Power isiphathamandla se-USAID uthe ukukhululwa kombulali kaJohn lo Abdul Rahman kwenziwe ngendlela engacacanga akwemukeleki njalo ucabangela ukuthi isivumelwano somnyaka ka-2020 phakathi kwele Melika lele Sudan esezicelo zomthetho sitsho ukuthi uAbu Zayed waxolelwa kungamanga njalo kuyakhohlisa. Sizaqhubekela phambili sidinga ukuziphendulela okugcweleyo njalo mina lenhlanganiso yonke e-USAID silusizi kumindeni kaJohn lo Abdul Rahman njengoba beqhubeka bekhuthazela ukubulawa kwabathandekayo babo kutsho inxusa uPower. Sizasebenzela ukuhlonipha lokukhumbula uJohn lo Abdul Rahman kanye lokuphithekela ukulungiswa bokubulawa kwabo. Sizaqhubekela phambili sizimisele ukusebenzelana lezizalwane zakwele Sudan lezifiso zazo ezelizwe elilokuthula lentando yenengi. Isikhulumeli sikahulumende omnumzana Price uthele Melika liqhubekela phambili lihlanganyela leziphathamandla zakwele Sudan ukubona kulolutho olwenziwayo ngodaba lolu olugxekayo. Ukuphepha kwezizalwane zakwele Melika kanye lezisebenzi zenxusa phetsheya kuzahlala kuqakatheke kakhulu kuhulumende wethu, kutsho umnumzana Price. Kasisoze sayekethisa. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Was a Friday namhla sileqembu elicula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir lihamba lengane zevangeli bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Seyize yaphola. Untunkamili Nkomo we Studio 7 uyalandisa.
Siphakamisa waleli qembu
sanibona ningihlaba wonke jikelele igama lami ngisithanda inkosi Mpofu ozalwa elupani United Apostolic Combined Church Choir featuring ingane zevangeli ikwaya ephuma ngaphansi kwebandla le-United. I-United Apostolic Combined Church idabuka embawulo efelabuzi. Siqale kumnyaka ophelileyo 2022 ngoMay zarekhoda ngoSeptemba. Kuyi-albhamu yokuqala esiyenze le qembu lengane zevangeli kwaya.
Wetembekile
ngathanda ukuxhumana lani mampofu kumbe ukuthenga idlalade balithola ngaphi balithola njani
umculo wethu abafuna ukuthola wesayithi laseZimbabwe atholakala kuGoodwin Dube inamba yakhe ithi 078-215-9521 kwabaseSouth Africa utholakala kuThandi Mpofu noThulani inamba zikaThandi zithi 073-028-3032 eyinye ithi 078-518-1879
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
kubalandeli bethu sithi thina siyalibonga uxhaso lwenu kwabasixhasileyo asebelitholile i-CD kwabangakalitholi sithi tholani i-CD lisixhase njengabantwana basekhaya nathi siyazidinga izandla zenu bese sithi sisathembisa okumnandi okuningi esisazokwenza sizame nathi ukuthi sithumayele ivangeli lenkosi ngendlela esifisa ngayo ngoba amathalenti siwaphiwa ngendlela ehlukeneyo bese ngithi mina siyabonga kakhulu kwabazosincedisa abazosixhasa nasebesixhasile inkosi nibusini
Icula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir. Good Life Talk namhla sikhangela impi esifikise umnyaka namhla eyokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lohambo lokwethekelela izwekazi leAfrica okukamongameli weMelika unkosikazi Jill Biden. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhlanje impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.